vakadzi payakavhara mugodhi wayo 2014 murumuna mei vashandi vakanga vava nezvikwereti zvaisanganisira masalaries akanga ari backdated from December 2013 after that sub yakazoresuscita maoperations yacho muna 2017 probably it was April pachivhugwa mugodhi uyu vashandi vakanga vari supposed kunge vachipuwa mari dzavo dzese as according to zvakanga zvataurwa nadeputy ministers by then and president wamoyo na Wycliffe Sanda akanga ari nje care manager by then but up to now we received nothing. The unfortunate part of it is that vashandi vamwe vakanga vachinge vakanga vasina kuwana mari dzavo vari kubudiswa mudzimba vamwe vashandi vachona vari kunzi why did they not come kuzoshanda back kubasa rao kusabi vamwe havana kutombogara vadaniwa kubasa zvachese kusabi but they are now being evicted out of their houses.
Vanhu vangani vari munyaya iyi?
Vashandi vari kubudiswa mudzimba as I speak vakati one day vakadaniwa vakasauyawo fozes the number is not yet known.
Vava vakangogara chete vasingashandi?
Takaiti kanise kuti patime sabhi payakanga yakavhara vanhu vashandi vazhinji vesabhi vakatsvakawo kumwewo kwavaikwanisa kuzana kushanda vakazovhura mugodhi mugodhi uyu wakavhura une malaw rates akanga ari pasi pasi peakanga achisiora vanhu pokutanga saka vanhu vakazenge vakuopta kuti no sinzi zvisiri zvokuposiwa kuti wira kubasa because times unoda kana tahudi you only desire vamwe vakaramba vari kwavanga vari kokoko vashandi vasina kudzoka kubasa ndo vari kuafektiwa nemawidhows mamwe wani varume vava vakashaikirawo pamugodhi vasina kuva mari dzavo dzakakwana vari kunzwa vanofanira kunge vachida mudzimba zvetesi so ziripo so far ndokuti musi wa 31 December vashandi vavo vanenge vachinzi zvavabuda mudzimba.